MDC yange ine urongwa wekuratidzira matunhu ese munyika asi mapurisa akarambidza izvi achiti aityira kuti paizogona kuita mhirizhonga sezvakaitika pakuratidzira kwemunanyamavhuvhu gore rapfuura pamwe nandira gore rino pakaparadzwa zvinhu zvakawanda pakakuvara nekuurawa vanhu vakawanda mutevedzeri wemutauro webato remdc vanokutambo rinyoka vanoti zviri kuitwa nemapurisa nehurumende zvinotyora bumbiro remitemo yenyika vanoti zviri pachena kuti mapurisa nemauto ari kutambura sevamwe vanhu uye kurambidza vanhu kuti varatidzire hachisi chido chavo
ya zvanetsa ndezvekuti zviri kuvharwa hazvisirizvo chinofanira kunge chichivharwa kutambura kwevanhu chinofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemagetsi chinofanira kunge chichivharwa kushayikwa kwemari muhomwe asi chiri kuvharwa kana kuti prohibition order yapuwaya prohibition order yekodzero dzevanhu chiri kudiwa nevanhu vezimbabwe iprohibition order against nzara prohibition order against kushaya mari prohibition order yerima riri kudiwa nevanhu asi vakupa prohibition order yekodzero dzevanhu zvatakuita zvatakuita isi ndezvekuti chandinangotaura ndechekuti isu hatichaende kudare chabuda pachena nhasi ndechekuti kana tikaenda kudare hakuna chinobudako saka isu hatichaenda kudare asi atinongokwanisa kutaura ndechekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata
asi mutungamiri webato relead amailinda masarira akaingidza vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvinokonzerwa nevanhu vanotadza kuzvibata kana vanhu vachiratidzira vanoti vanhu vakashungurudzika zvikuru nemhirizhonga nekuurayiwa kwakaitwa vanhu gore rapfuura pamwe nekutanga kwegore rino
ndinoona zvakakosha kuti kuratidzira kumbomiswa kusvika tawana pachirungu inonzi healing sevanhu vemadzimbabwe kuti timbogona kuwana nguva yekuti tigone kunoshanda pamwe chete tivake nyika yedu tisingaputsiri vamwe vasiri mune zvematongerwo enyika midziyo yavo chinhu chandinoona chakandikosherawo hangu semutungamiriri akamirira vashandi vanozvishandira uye nevashandirwi kuti mabasa avagone kunochengetekawo zvakare
mutevedzeri wemdct inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe zvakare vari gweta vaobert kuti vanoti vanotsigira bumbiro remitemo yenyika pakupa vanhu kodzero yekuratidzira murunyararo uye havabvumirani nemhirizhonga vaguti vanoti bato ravo rinopokana nevanhu vanoita mhirizhonga pakuratidzira
dambudziko riripo godi ndekuti kune vamwe vedu vezvematongerwo enyika vatakanzwa vachitaura tichionawo pazvivhitivhiti vachitaurawo pamarare avo kuti gwedo guno toda kuita mademonstration okuti toda kunosva tandamisa munangagwa abve pasetao toda kunotora pao saka tiri kuti isu mauya akadaro iwavo haana kunangana nesengekuti muchirungu peaceful demonstration saka hatisi mupurisa ini hatisi musori saka apa ndiri kungoda kungofungawo semunhu anoita zvematongerwo enyika uye zvesegweta kuti ukanzwawo munhu anenge achiti ndakuda kuzoita demonstration hatichina wachangotacho chekuti ndakuda kunosvika kuti nditanganise president titore pawo kana zvadaro hazvitamisiwo kuonawo mapurisa navamwe vakadaro vachiti saka zvinoreva kuti demonstration iyi haisiri yokuti munoda kungodemonstrata kauti zvinhu zvanetsa munyika idemonstration yekuti mauda kutoita take over power nenzira dziri kuzhe kwemutemo
mumwe mugari wemuharare vaenergy womwe vanoti vanoona sekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka nekuti zvinovapa mukana wekuramba vachishanda pasina vanovavhiringidza sezvinoitika pese panoratidzira vanhu
kubuda kwepolisi banini kune rimwe divi zvavo zvakanaka kune rimwe divi zvavo zvakaipira chimwe chinhu nekuti isu semafomo informal traders taitoona kutoti musinotwa shutdown hatiwani basa ratinotoita asi panotonzi mapurisa atorimo musina zvowezvoo takatona basa ririta se riri kutofamba izvezvi asi tinongoti pamberi apa apapo ngavaisiwo mapurisa anenge mashoma nekuti vazhinji vavangobatikidzwa vasina mhosva yanenge vaita noda kwemapurisa iyaya
asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kuitwa nemapurisa hazvipe hurumende chimiro chakanaka sezvo pange paine tariro kubva kune veruzhinji kuti hurumende yava munangagwa nemapurisa avo ichashanda nevanhu zvakanaka
ndinofungidzira kuti kune dzimwe nzira dzatingashandisa kuti mapurisa navanhu vange vachishanda vese nekuti ndotarisiro yanga iripo kubva muna mbudzi 2017 pakachinja hurumende kuti paizoitawo kuvhurika kwemukana yekuti vanhu vange vachiratidzira vachitaura zvavanoda
nyanzvi inoshanda necenter for languages and communication studies pachinhu university of technology dr ted mungwari vanobvumirana vakuchera vachiti pachinhambo chekurambidza vanhu kuratidzira mapurisa anofanira kutsvaga nzira dzakanaka dzekushanda nevanhu mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira
inofanirwa kuita ndezvekuti mapurisa anofanira kuedza kuchengetedza vanhu vanenge vachita demonstrate wechinyatsotarisa kuti mapokesa anoda kanga chende papi pana nongwa kaka gara wanafanya kumiza kuona wada kukanganisa demonstration huwa bata huwa sunga asi shatani ya kundiru wazi ndesho kuti pama kutu vitu kutia za kabuda pana wakazi wa iruwa wangwa mwati kuri chino wazi shatani nisa maruweri wa ito wakazi jino rwaza ndaishu wa kutidai kaini mwenzile ya wakai chaku wabata watina kuharua
vamu mkwari wano tisipache na kutuwaru waruta mbora za kanyanya we urumende ino fanyala kita na uriano za kacheka ni mapato SR mnika kusana nisira MDC inotungamiri wana advocate Nelson Chamisa nedo njure kukazirisa matambu ziko akatari sana ne Zimbabwe murairizwe pa Great Zimbabwe University murairizwe pa Great Zimbabwe University wa Joel Mkusha vano tuwa miri jonga pa kuratizira ina kuna ka mwiri mapato yezu matonge rwenyika wanu panira kubatana vusha nda pamwe mkusimuzira nyika
ino kukujua kutivano vese tayo wanga wachini vizisa vasi yani ino kukwecha mirijonga azina za zino waka ngati wa kenyika ye lichiri vano wane kwa tinenja au wanu chaura wanga uko Amerika na wamu au ayu wabani nga wana za wanu dano uti wanu tingasisa gazikana saka yasi tingamiria yere kutingasisa gazikana chiri vano vye Zimbabwe nyika ina vano wakasunu urasaizi ngati zidane ne mirijonga wana na Zimbabwe ndio chini chikuru kuvaka simbarezero kuru kairero dai chikwa mukuvaka
vatamborino kavano chikunyanga hazo MDC chiremekeza SADC avana kufara ne danu rayo rekupa munangagwa chigaro chasa chigaro webandi kuresangano iri che organ on politics defense and security pamusangano wakatanga nechishano ku Tanzania apo mapurisa izvi ndikita vanhu vairatidzira muHarare
iyo nyaya yekuti mbapa ndio anoti ngaichengete hodzi nechibake ndio nyaya iri kunetsa kuti munangagwa anopiwa chigaro chekunzi dora chair for politics, defense and security. When in fact my citizens in Mao are insecure, when in fact my citizens in Mao are defenseless against the state. Those who need that already, Baba and Vichy get a dual. Lamananda Bavana Pose, you would write a chair with the organ on defense and security. That no Munika Mao, not when you are who suffer from insecurity.
Ba kuchera wanu tia pana jino shamisa pa kunyarara kwe SADC pa matamuzi wakatari sana niwa na Zimbabwe vashiti ndo jino ita sangano iri jisine ni kutu wanu waruta mbura mnika ipi mudunu kucha membe kwa Afrika
mchara ngarare mimi kutumusua 16 nyamafuhu uo wanga wa shida kuitwa rati ziro ne wanu muno ndo mbusu waka wana ya wanu makumi matatu na mana ku South Africa kumarikana asi chero daka ina mbota urawane saso kana AU ina kuchema o vashandwe mungodi wa wata urawane saka itifika yesa daki kutifikira wa nge wari muma sile kutonga na kutu ndofunga mukati me moyo zaone ana zaone nga chuchika wansi kama o kukazetika mili shuzonga zime nika chino sitanga kupindira
nika zukuma dokero zakaita seAmerica, Canada nezimwe dziri muEuropean Union dzakashora zviri kuitwa nemapurisa dzikakurudzira kuti aremekedze kodzero dzekusangana kana kuratidzira dzinopiwa vanhu nebumbiro remutemo yenyika asi munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mapurisa ane masimba ekumisa kuratidzira sezviri mumutemo wePublic Order and Security Act
handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaiswa mubumbiro redu reconstitution so kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare rehigh court vanoapila voenda kune rimwe dare resupreme court vachidaro kana dare rehigh court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu MDC vanohwanda right yekuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu zvavamboita mhirishonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe noupenyu nezvinhu zvavo saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitariserawo futi kodzero dzeruzhinji zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingari kupinda mudemonstration iyoyo saka dare rekot ndo rinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega
MDC inoti chikamu cheposa chakashandiswa nemapurisa kuitira kuti bato iri risaratidzire chinotyora bumbiro remutemo yenyika kunetsana uku kunoitika mushure mokunge mutemo weposa wavandudzwa nematare enational assembly nesenate pachidzikwa bhiri remutemo wemaintenance of peace and order iro ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti richive mutemo unoshandiswa munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.